Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, chukumi 5, 2019. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa chino izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutariswa kuparura zviri pamutemo gwaro remutemo wenhaurirano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende kana kuti Tripartite Negotiating Forum Act.
Tirikutarisira kusangana nomutungamiri wenyika zuva ranhasi mushure mekunge ZCTU yanyora gwaro kumutungamiri wenyika ichivaonesa kuoma kwaita zvinhu kuti vashandi vatambura zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Panofanira kuitwa hurukuro pane bhizimusi nehurumende nevashandi.
Vamwe vagari vemuward 17 kuchitungwiza vochema-chema nedambudziko rekunetseka kwavari kuita kuwana magwaro edzimba dzavo kana kuti matitle deeds.
Vagari vachema nekuda kwematitle deeds vari kutaura kuti dzimba idzi vakadzipuwa 1979 yaive iri inonzi rent to buy. Saka vari kuda matitle deeds. Matitle deeds ari kunzi $500, chimwe chinhu chavasingakwanise kunge vachiwana mari yakadaro.
Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutariswa kuparura zviri pamutemo gwaro remutemo wenhaurirano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende kana kuti Tripartite Negotiating Forum Act. Urongwa uhwu huri kuitirwa muHarare uye vachaitawo hurukuro nevatungamiri vemasangano evashandi kumucheto wemusangano wekuparura gwaro reTNF. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa.
Tirikutarisira kusangana nomutungamiri wenyika zuva ranhasi mushure mekunge ZCTU yanyora gwaro kumutungamiri wenyika ichivaonesa kuoma kwaita zvinhu kuti vashandi vatambura zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Panofanira kuitwa hurukuro pane bhizimusi nehurumende nevashandi. Zvikasaita saizvozvo vashandi vaakugadzirira kuratidzira. Saka takava nemeeting negurukota rinomirira zvevashandi muhurumende amai Sekai Nzenza nemarimwe Zuro. Vakaonesa kuti presidenti vari kuda kuti tisangane. Saka tichange tinavo tichikurukura pamusoro pekuoma kwaita zvinhu munyika. Tichikurukura pamusoro peuori hwatinoona huri kuenderera. Tichikurukurawo pamusoro pekudzvanyirirwa kwatinoona kuti kuri kuitika kuna vanotungamirira mapoka akazvimirira macivil society nematrade union. Saka tiri kusangana nawo tichikurukura tichida kutsvaga nzira yatingawana nayo kuti tibude kutambudzika kwaita nyika.
Saka apa munenge muchisangana kumucheto wemusangano wekuparura chirongwa cheTNF?
Nhasi kune musangano wekuparura chirongwa cheTNF Act. Saka tisati tapinda muchirongwa ichocho ndopatichatanga hurukuro nomutungamiri wenyika tiri mapoka anoti ZCTU, Law and Law, boka guru rinomirira vashandi munyika, neZFTU neApex Council rinomirira vashandi vemuhurumende. Tese tichitaura chinhu chimwe chete sekuti nyika haina kumira zvakanaka. Mapolicies aripo haasi kutishandira zvakanaka. Ari kushungurudza varombo achipfumisa vagara vakapfuma kare. Saka tichiti isu kune mutungamiri wenyika paroda kuti patsvakwe hurukuro inoitwa nokukurumidza, patsvakwe nzira yekugadzirisa upfumi hwenyika, vashandi vaende kumabasa vasingambunyikidzwi, vasingachemi nekutambudzika.
Muri kufara here imi neurongwa hweTNF uyu? Maona here gwaro racho iri?
Urongwa hweTNF wakatanga kare, tatova nemakore angasvika makumi mairi tichisusukidza kuti dai paitwa gwaro reTNF rinosunga hurumende, rinosunga vashandi, rinosungira vamabhizimusi kuti kana taita chitsidzo chitedzerwe, uye chiri chitsidzo chinotarisa vanhu vese, kwete sazvatinazvo nguva ino yekuti panongonzi Zimbabwe is open for business, yongotarisa cheto yemabhizimusi hurumende, yechikoshiwa kuti hurumende yemunhu wese navarombo. Saka kuuya kwebumbiro iri hapana chakaipa, takanga tichifamba naro tichigadzirisa. Asi chatisati tanzwisisa, chatiri kunzwa namakuhwa, ndechekuti bumbiro ratanga takawirirana kuti ndiro rinogona kunga raiswa zvimwe zvinhu zvisiri izvo zvatakawirirana. Saka hatisati taona iro rasainwa, tanga tichiritsvaka chaizvo kubva nezuro kuministry, asi vari kuti naivo havana, nokuti rakaendeswa kwapurezidendi kuti risainwe. Kana rasainwa richaparurwa mangwana. Saka mukuwirirana kwedu isu tati bumbiro ngariuye, toriongorora kana riine zvimwe zvinhu zvatina kuwirirana, totarisa kuti hurukuro dzichatangira ipapo kugadzirisa zvinhu izvozvo zvatina kuwirirana. Zvimwe zvacho kana zvichityora bumbiro guru renyika reconstitution, zoreva kuti tinototanga nekuenda kumatare ebvumoswa, tichiita kuti zvose zviri kukanganisa zvisi kuenderana nebumbiro renyika zvibviswe. Asi kuvapo nebumbiro zvekuti vanhu vakurukurirane, vashandi nevanoshandirwa nehurumende, hachisi chinhu chakaipa, hatisi takanga tichisisunda kuti chivepo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi reZCTU vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vagari vemuchitungwiza vanonzi vari kuchema-chema nedambudziko ravari kusangana naro kuti vakwanise kuwana magwaro edzimba dzavo kana kuti matitle deeds. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nechipiri pakati pevagari vemuward 17 nemasangano anomirira vagari vechitungwiza anoti rechitungwiza Community Development Network nerechitungwiza Residence Trust kana kuti CheTrust. Musangano mukuru uyo unonzi waitarisa zvichemo zvine vagari zvinosanganisira kunetseka kwavari kuita kuwana magwaro edzimba dzavanoti vakatenga kuburikidza nechirongwa chekubhadhara vachigara mudzimba idzi kukanzuru mugore ra1979. Mukuru wechitrust muzvare Alice Kuvea vanoti varidzi vedzimba idzi vari kunzi vabhadhare mari inoita mazana mashanu emadhora ekuAmerica kuti vakwanise kuwana magwaro aya. Asi vanoti vazhinji vevaridzi vedzimba idzi vakwegura zvekuti hakuna kwavanogona kuwana mari yakadai. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekanzuro yechitungwiza panyaya iyi. Tanonoka wandi weStudio 7 abata muzvare Kuvea kuti tinzwe zvizhinji.
Chekutanga ndoda kutenda vagari vose vakauya, nekuti vagari vataura zvose zvinova zvinhu zvanga zviri kuvanetsa mumusha umavo mungadai muri muward 17. Vaudza kansela zvavari kuda, uye vachiyeuchidza kanselawo zvakavavimbisa vachida kunzwisa kuti vapapi nezvaakavimbisapo paakazokampena. Tandichida kuti mugozodzoka zvekare muina MP vedu baba Stole kuti tikwanisanwa tichivatuma zvatiri kuda zvimwe zvinoda kuti zvinge zvinokurukurwa kuparamendi.
Chikuru chakataurwa nevagari chii chakataurwa pamusangano uyu?
Vagari vataura zvizhinji, kunyanya kwenyaya dzekushayikwa kwemvura, masuweji, kusatakurwa kwemabhini, uye zvekare vachema nekuda kwematitle deeds. Vazhinji vanga varipo vanga vari vakweguru vedu, vari kutaura kuti dzimba idzi vakadzipuwa 1979, asi iko zvino vari kuda yaive iri inonzi rent to buy. Saka vari kuda matitle deeds. Matitle deeds ari kunzi $500, chimwe chinhu chavasingakwanise kunge vachiwana mari yakadaro.
Saka imi semasangano evagari mabuda nechirongwa chipi panyaya iyi?
Susu Community Development Network, Community Development Network tazoona kuti zvinhu zvakakosha kuti tikwanise kunge tichibatana pamwe chete, tabva apa tichaenda kukanzuru tozoenda kunoona minister kuti vange vachirerutsira kana kuti tinzwe kuti zvaapapi sezvabereki vari kuti vane mapepa vakanyorerana pavakapuwa dzimba idzi ekuti dzimba idzi mushure mekunge nemakore anodarika makumi maviri dzinenge dzava dzavo. Saka ndo zvativa unonzwisisa kuna minista vajuly mo.
Mataura kuti manga muna kansela, munoona sekuti kansela angazviita zvese izvi ari ega here?
Kansela vavimbisa kuti nyaya yemvura vatizvo vane vanhu vakabata vanove vanhu vanobatsirawo munzvimbo dzakasiyana siyana. Vataura kuti vari kutarisira kuti vachaisirwa mabhoho maviri. Panyaya yesuweji vanga vachingochema neyo dambudziko rekuti hanzi kanzuru yacho iri kutaura kuti havana fuel. Saka kugadzirwa kwesuweji nekutakurwa kwemabhini chinhu chiri kunyika. Uye vazotaurawo zvekare kamai pangiti kuti kana zvichibvira tishande pamwe chete nawe isusu sechitrest nechitungidza community development kuti kana paine zvimwe zvavanotadza kusvitsa kana kuti zvine zvisiri kuitika tei tichingobatsirana kungadai kuri kukanzuru kungadai kuri kuna minista.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwiza kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Tombotarisa zviri mune vamwe mapepanhau. Mubepanhau reHerald mune nyaya inoti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza paramende kuti hurumende yakadzora mari inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora kubva kune vaiwana rubatsiro rweCommand Agriculture. Vanoti mari iyi zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemari yose yakakwereteswa varimi makore matatu adarika. Bepanhau reBulawayo 24 rine nyaya inoti mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vakatsamwiswa nemashoko emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti mutungamiri wenyika haana kuda kuenda pakuvigwa kwegamba renyika vaDumiso Dabengwa. Bepanhau iri rinoti vacharamba vakati vaChamisa vanofanirwa kuziva mashandiro anoita hurumende. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Toda kuyeuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri haanei nechekuita neStudio 7 sezvo vachitaura maonero nemafungiro avo.
Ine hangu ndinongochema tine Zimbabwe yagadzirika zvinhu zvaoma zvinhu zvaakudhura upenyu kuti uchiti tiri nemutungamiri here kana utimuti muri kutongwa hazvichanzwisisiki. Muzimbabwe hatina mutungamiri hazvitine vatongi nekuti haukamu kuti nyika ine mutungamiri inoita zvinhu zvakadai se zvisina kumira zvakanaka izvi. Asi zvakuda kutoti tionge Mwari kuti Mwari dai vatibatsira nyika yedu yeZimbabwe igadzirike zvinhu zviite zvakanaka. Tochirega kutarisa munhu wani, tochirega kutarisana, asi tobatsirana tose tobatana kuti nyika yedu inake nekuti zvinhu zvakaoma. Ndiitwa Pasimoni ndiri kuno South Africa.
Ndinoti mangwanani akanaka kune imi vashamarari. Ine zita rangu ndinoitwa Kingdom Tafire nyika. Zvino ndihwadza ndichiona vana vechidiki sesu tichidzidza kufamba mune dzimwe nyika tichida kutsvaga mabasa asi nyika yedu iriko. Kubuda kwetinoita zvireva kuti hatina kudzidza, tese takadzidza bhati zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Kudai zvaibvira vakuruwo vatibatsirawo vatibvisirawo vomazi vanhu vanotishungurudza munyika medu ivo ndo vanobhenefita nemhuri yavo. Zvorewo kuti varombo hatizombofi takapfuma narini. Mwari ngaatibatsirewo. Tatenda.
Ya mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Mwana Jonga Kandemiri, Blessing Zulu nana Mukoma Wande ipapo. Indinodawo kutaura zitandonzi zvavada ndiri muno muCape Town. Ndodawo kutaura pamusoro pegadziro yamaorias parwendo rwekuEgypt. Tizvinoita here kunogadzirira muchitamba kusafa nezvimwe zvimatimu zvisina kana mbiri zvingatombozikanga. Chandinoona chichaitika ipapo ndechekuti kuchanokuvara maplayers. Ndava kunzwa kunzi nhinga wakuvara hachaendi kuEgypt, nhinga wakuvara hachaendi kuEgypt. zvinobatsira unogadzirira timu inofanira unotamba bhora zvakanaka ndoenzi yogadzira mukusafa vashaya rimwe dzimwe timu hani zvayo yekuti vanoita friendly nayo inovasimbisa zvemuna zvotoiti vana maorias izvi nevanotungamirira maorias zvatongofanana nezanu pf ichiita misangano ichiita nhaurirano nezvimwe zvimapato zvina basa izvi vachiti atoita nhaurirano dzokugadzirisa nyika zvatongofanana nokubayira dhiripi pachitunha hapana chinofamba ndozvotoitwa futi namaorias ndatenda
mangwanana akanaka mhuri yezimbabwe nevashamarari vabatiri vebasa pastudio 7 nepenyuro yavanhu tinokorokotedzawo bato remdc nekongresi nerunyararo isinganyadzise yakachena asiwo ngavarambe vakatarisa zviri kunetsawo muzimbabwe sezvavagara vachingoita chimwewo chinhu ndechekuti vabati vavapo kumdc vakafanana nachamisa ndoo vanhu vari kudikamwa sekuti kutungamira kazhinji kana kwakungoramba kungoitwa nomukuru tinozviziva kuti nokukura dzimwe dzenguva meso anoita mashoma nemirangariro inoita mishoma zvakanaka kuti sababa uti vanangu sumukai sungai mombe munorima munotangira kundima yakati vachiri kutemwa dzinobva ropa vachibata geja nekuti baba vakazoonekwa odonha negeja mumunda vakomana vachiri kutemwa dzinobva ropa varipo zvinonyadzisa mudunhu mashura padunhu ndibrighton spanda ndiri muno musouth africa kunorthwest
makadii pastudio 7 makadii vateereri vestudio 7 aiwa indeitwa take ndiri musouth africa ndine zvandondorerawo kukumbira kuvatesenuri vepastudio 7 pamunoita zvirongwa zvokutaura nevanhu ndaikumbira kuti mudani 1 nyanzvi yezanu pf ikoko mumubvunze kuti ko mashoko akataurwa navamunangama ichazvi kuti vanga vabva kupi pavakaenda kumwenezvo vakataura mashoko anoti tichateverera vose vanoita mabasa awa manani government organizations apo macivic organizations tichivateverera tichivabata vese nemashoko kuti madokta nemaloya vese tichavateverera tichiona kuti mwene mumwe wavo akakurudzira chiichichi nezvava kuitika iko zvino izvi hazvisi kufambirana here havasi kuzadzisa here mashoko avo itai tsvakurudzo chai chaiyo kuti munhurume uyu wakazvitaura ende ndo zvava kuitika vanhu vava kutambudzwa vanhu vava kusungwa iko kunoendwa kumusangano vanhu hadiri vanenge vaine maagenda avo here ari pabepa vanoona zviripo here zvokudzidzira kurwa aiwa ndidi kuenda kure kure bvunzai iva vakuru ava vanongovotomoka panyaya muvabvunze kuti zvakataurwa zvava kuitika aisiri ivo yavari kuzadzisa here ndakwadziwa izvo
vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura voga maonero avo aya mashoko haanei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaurawo zvamunofunga tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika bazi rezveutano muDemocratic Republic of Congo rinoti vanhu vanodarika zviuru zviviri vabatwa nechirwere cheibhola munyika iyi kufa kwevanhu chiuru nemazana matatu ane makumi mana nevatanhatu kwaita kuti kudzoka kwechirwere ichi kuve pachinhanho chechipiri mukupararira kwechirwere ichi munhoroondo yacho hurumende yechina nezuro yakawedzera chimwe chinhano panyaya dzekuvhara madandemutande zvichitevera kuvhara kwayo mhemberero dzekucherechedza makore makumi matatu zvichitevera kurwiswa kwevanhu vairatidzira vari muTiananmen Square izvi zvakaitika kunyange hazvo mhemberero dzekucherechedza chiitiko ichi dzakaitwa pasi rose pamwe nemuHong Kong makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nasi tiri kutarisa nezvemutemo mutsva webazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi wekuti munhu wese achange achitsvaga visa rekupinda muAmerica achange ave kusungirwa kuzivisa nezvemadande mutande ake pamwe nekudonongodza nezveupenyu hwake mumakore mashanu adarika. Izvi zvinonzi ndezvimwe zvezvinhu zvave kudiwa nehurumende yavaDonald Trump mukuongorora zvakadzama vese vanenge vachida kushanyira America. Mutemo mutsva uyo unonzi unotarisirwa kubata vanhu mamiriyoni 10 nemashanu vari kutsvaga mavhiza ekupinda muAmerica. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu muAmerica vari kushoropodza zvikuru mutemo mutsva uyu vachiti wakashata zvikuru uye unotyora kodzero dzevanhu dzinochengetedzwa nebumbiro remitemo pasi peFirst Amendment. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata gweta rinoshanda riri muWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe vachamaneka muKenya. Avo vari muMaryland muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Mutemo wendinoona seiyai yatinoti desperation yegovernment yemuno muAmerica. Mukatarisa pakauya government yaDonald Trump yakada kuchinjinura zvinhu zvakawanda zvakasiyiwa negovernment yaObama. One of the areas dzavari kubata-bata chaizvo kuimmigration. Saka munana 2016-17 vakamboita kusunga-sunga vanhu nokuita dzimwe nyaya dzisina kutedzera makwari emutemo, dzimwe dzanga dziri kuita shortcut dzakangotarisirwa kuti dzovabatsire kuti vagone kusunga munhu kungombunyikidza munhu vomunomukanda kubhodha kumudhipota. Saka pakazoita matare anoona nezvekodzero dzevanhu akamira-mira ndokubva avaendesa kukoti ndokubva dzavharwa nzira dzavanga vachiita izvozvo. Saka kuti vaite sekunge vari kukompenseta kurambidzwa kwavanga vaita kuyamanje ndopa vakatanga system iya inonzi extreme vetting. Zvinoratidza kuti extreme vetting yakagara iripo asi yanga yakananga kune vamwe vanhu vaiva vane mazita anobuda achisanganiswa nezveugandanga nezvimwe zvakadero izvi. Iye zvino yakuda kuitwa nana Trump yakuda kuitwa almost to the majority. It will touch maonero andiri kuita almost 85% yemaapplicants.
Asi pakawana vanopikisa mutemo uyu munoona here vachibudirira kumatare edzimhosva?
Vanofanira kubudirira tikatarisa history yemutemo nemagariro emuno muAmerica. Muno muAmerica mune inonzi privacy yekuti hapana nhengo yehurumende inongosvika mumba mako kana mumarekodzi ako mapepa ako yongosvika ichinotionei kana kupinda ichiongorora pasina warandi pasina mhosva. Hazvidi kudero. Munoona kune vamwe vaya vanosunga kuti vagofeya munhu. Munoma usungi kuti ufeye munhu, unosunga munhu kana wamufeya waona ane mhosva. Saka kuti matare edzimhosva aya agorega gavhumendi ichingoti tipe maemail ako ese, tipe mawhatsapp ako ese, tipe Facebook yako ese tione kuti pane chawakamboita here. Zvinenge zvinotoita sezvokutopesana nemasunungukiro anotarisirwa kunzi vanhu vagare vari muno muAmerica. Chinongoda kungoti tingoita kayambiro ndechekuti munoona zvinoita makota anenge anoti kana madhemokrats varivo vari in charge majaji anonyanyowanzoita mune dzimwe nyaya vanoita kunge kaliberal approach. Marepublicans vakaita in charge dzinoendokuma almost conservative. Saka nekuwanda kuri kuitwa majaji akaiswa naDonald Trump handisi kuzova kuti kuimmigration vakawanda zvakadii vaveko vanogona kunge vane mafungiro ana Donald Trump iyoyo nehurumende yavo.
Tinoonawo vamwe vari kuti mutemo iwoyu unenge uchityora bumbiro remutemo rinonzi First Amendment muAmerica. Mutemo iwoyu weFirst Amendment haungochengetedza chete here kodzero dzezvizvarwa zveAmerica?
Ingati netse ipapo kuti tiukwanise ipapo. Mitemo yemuno muAmerica inoafekta munhu wave munomu. Ngatiti citizen, green card holders nevanhu vari muno one work permit, munhu wese ari lawfully muno muAmerica anokavhwa ne all the laws dzeAmerica in terms of privacy nechithen munhu anenge ari paholiday uyauya anenge apiwa visa akauya muno paanenge ari muno imomo ane kodzero dzaanokwanisa kuwana. Kodzero dziya dzevaenzi nevamwe vanenge vasiri zvigari zvemuno chaizvo havazodi kunyanyoinzana chaizvo nemacitizen kune zvimwe zvinopota zviri kugaswa. Asi generally hurumende yemuno nemutemo yemunomu inotreata vanhu zvakafanana chaizvo even nyange uri muenzi as long as wapinda munomu zviri lawful. chinogona kuvhiringika ipapo manje tikatarisa vanditika kana usati wauya muno muAmerica une dzimwe kodzero asi haugoni kushandisa kodzero dzakaita sana First Amendment semunhu ari muno. Ngati tiri kuita mapepa uri kunze kwenyika uko haugoni kuti ude kuhwanda nemimwe mitemo yebumbiro remutemo yekodzero dzevanhu muno.
Avo vanga vari Gweta rinoshanda riri muWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe vachamaneka Costa Mukinya vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Kambo tariro hofu kubva kuna Progress Chepfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuparura zviri pamutemo gwaro remutemo wenhaurirano pakati pevashandi vashandiri nehurumende kana kuti Tripartite Negotiating Forum Act. Vamwe vagari vemuward 17 kuchitungwiza vochema nedambudziko rekunetseka kwavari kuita kuwana magwaro edzimba kana kuti matitle deeds. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina nitungamiri Nkomo.